Mishingo ngathwe makumi mabili anakutendeka. Kwakati kwapezisisiwa kuti toyenda ngegungwa ku Italia, vakaisa Paulo ne vamwe vasungwa kunlauli we vabayani valezana wegoko la Augusto iye edamwa Julio tikatatha ikepe chakave chidwa ku Adramitiumi chakave chakalulamisigwa kuenda ku mizi yentutu Asia imumanginilo egungwa ngono tikaenda ngegungwa. Aristarko we Makedonia wakave edwa ku Thessalonica wakave anaswi chimuka tikasvika ku Sidoni. Julio wakave anabutu kuna Paulo kanlecha kaenda kunobona bazvalani bave kupiwa chano sheta tikadwilila kudwa ipapo sepepo yakave itutuza yakalingisana naswi takaenda ngegungwa tiri kunziva wakasitilika wechigwizi chesipuro tikachuluka gungwa kwesilisiya nepamufiliya ngono tikasvika kumira mulisiya ikoko nlauli kawana ikepe chealexandrinosi chakave chiyendra kuitaliya ndizvo katitatisa tikaenda ngegungwa ngevunono mazhuva ngono ngevukukutu vukulu belelo tikanosvika kwakalingisana nenzi wekinido pepo ikasitidhumile kuendila mberi munzivo ihoyo ndizvo tikaenda ngegungwa munzivo wakasitilika wechigwisi chekirete tipinda nepasalimone takaenda ngevukukutu vukulu takasvipa ngephili tikanosvika kuvugalo gonoi mamilo asina mbatsa pedyo nenziwa yelaseya takapisa chivaka chilefu ikoko kudzina kuve mbasa kudwilidza gwendo ngegungwa ngove ngwenu zviva lekuzvinyima zvojiva lakave lapinda ndizvo Paulo kavakumbuluza eti
valume ndovona kuti gwendo gwedu gwove neuvadzi nekuchinyikikwa kukulu kusi kwetundu neikepe koga koga nenge machilo edu
koga nlauri vabayani valezana kagadziva moyo ngechakalekwa ngentakuli nemweni weikepe koga kasiwilile chakalebwa ndi Paulo mamilo ezvikepe akave asi akalulama kupitsila mbava mwali ndizvo vunji kwevalume ivavo kukadha kuenda ngegungwa nekugwisa kusvika kufeniki hakutuvuka kupitsila mbava ikoko feniki mamilo amukirete akalingisana nepakati kwevurwa gukubhezhuva nevunanzwa kukubhezhuva pepo ndelondelo inodwa kuvurwa ikatangisa kuhuhudza ndizvo valume ivavo vakakumbula kuti vangadhweleza mano avo ndizvo vakasunungula zvibati zveikepe vakaenda ngegungwa vakasupa nekirete koga chinyolosho dutu linodhamwa vunanzwa bhezhuva likatutudza lidheluka muchigwizi likalova ikepe ngono sekwakave kusingatuvuke kuti kepe chilingisane nepepe tikalecha kugwisa ngono tikachilecha chitakugwa ngepepe takawana mbakililo atipinda kuvurwa kwechigwizi chitukununu chinoikauta ikoko ngevukukutu tikatuvula kuchidza ngoro weikepe vakaukwevela mukati kakale ipapo vakasungirila misungo vesimisa kupoteleka ikepe vakavevecha kuti pamwe vanohuyila munseche vula pailishomanana kwakadziva kuLibhiya ndizvo vakadhelusa sayile vakalecha ikepe chitakugwa ngepepe dutu lina masimba likadwilile ndizvo chimuka vakatangisa kulashila tshundye ikepe kuzhe ngono muzhuva levutatu vakaposela kuzhe zvishingisira zvimwe zveikepe mumazhuva manjinji takave tisingabone zhuva yenenyenyedzi ngono pepo ikadhwirira ngotutuza kwazvo ipapo tikapelegwa ngekugalakwe kwekuchidziwa shure kwechivaka chilefu valume vasingadye Paulo kamambele kwavo kati
valume move makandiwirila ngono mukasibhudhe mukiriri ipapo tove takaleya chinyikilo nenda shikilo dzose dzese okangwenu ndomukumbira simisani moyo hakuna nemwe mupela wenyu unoolashikirwa ngekushilo gugwe ikepe ndicho choga chinoolashikirwa ngove vusiku gwapina ntumwa yekudzimuwa ndili wawo iwo wandinonamata wakazhaku ndiri kati usii chepauri wakafanira mumamberi kwakaisara mudzimu wachidza vose vanoenda nawe mugungu ndizvosimisani muwo valungu ndogala gwenzimu kuti kove koga sekwandakabudziwa koga totakurigwe muchimwe chigwizi
kwakave kuli vusiku gwevugumi lina kunna vono takave titakugwa takugwa ngedhutu mugungwa gweadhiriya ngechivaka chingave chepakati kwevusiku vaendisi veikepe vakakumbulila kuti takave tisedzela pedyo neshango ndizvo vakalashira nsungu muvhula wakasungulirwa chinhu chinolema vona vakawana vhula yakangina kunga pamita dzili makumi mana shule kwechivaka chitukununu vakatamasa ikoko kakale vona vakawana ili makumi matatu ethambo kungina vakatya kuti ikepe chingatfulana neshongo ndizvo vakadzerusa zvibhati zvinna shule kweikepe ngono vakatembezela kuti kuyeze ipapo vaendesi veikepe vakagwisa kutizha vebhudha muikepe vakadzerusira ngoro weikepe muvhula vetama sevanonodzerusa zvibhati zvimwe mberi kweikepe koga paulo kati kunlauli wevabayani nekuvabayani
havaendisi veikepe vasingagale muikepe hamungachiziva
ndizvo vabayani vakatfuvula nsungo wakabata ngoro neikepe vakaulesha ukaenda kukati kuendila kuyedza paulo kavakumbira vose kudya zvodyiwa eti
magala mazhuva ali gumi lina mananangweni ngono chivaka chose ichecho hamuzvodya chimwe ndomukumbira idyani zvodyiwa zvomupa masimba ngoti hakuna chinohomulashikira
shule kwekuleva ikoko paulo katora zvodyiwa kavoka nzimu mberi kwavo vose kapemula katangisa kudya vakakulumbidzika ngono mumwe nemwe wavo kadyavo zvodyiwa tose takave tili mazana mavili ana makumi ali kutendeka nevatu vali kutatatu muikepe shule kwemwe nemwe adya kwakalizanila vakalelusa ikepe ngolashila matunde wose mugungwa kukati kuyedza vaendisi veikepe vakasizive shango iyeyo koga vakavona vunginiro gona seche ngono vakakumbula kuti hakutuvuka valonge ikepe ipapo ndizvo vakatfuvula zvibhati vakazvilecha zvinyungila mugungwa ngono vakasunungula misungo yakave yakabata migoti inolaula ikepe ipapo vakamiridza saili limberi kweikepe kuti ndizvo phepo isundile ikepe mberi ngono tikaenda mberi kuphiri koga ikepe chikatfula dhuluthulu lenseche ngono chikama pasi ngono chikabaya pasi chikasituvule kuenda kubato lacho kukavhunanyiwa zvitibhutibhu ngemapundu evhula vabayani vakaluka mano ekubulaya vasungwa vose kuvadzivila kulovela bhamu muphiri beti vangatizha koga nlaulo vabayani kashaka kuchidza paulo ndizvo kavadzivila kutama ikoko koga kalaya vose valume vangalova bhamu kudzatila muvhula kutanga vabhudhile kuphiri vakasala vekotovela vakabatirila mumapulanka nemuzvitibhutibhu zvakavhunika zviikepe oku ndiko sekwatakabhudhila tose muphiri tichila.